Vum. Hakuna kwese kwese, hakuna itasa yave. Hakuna kwese kwese, hakuna itasa yave. Nenyama zika oma anotiza, umanyira mkona opuse. Nenyama zika oma anotiza, umanyira mkona opuse. Kwangu wanofara, abambo tuona njirinde. Kudona kwako wanofara, fafari kukuona urinde.
Nasuona mune kudona,
jimi ndoda ndiwe.
Nasuona mune
kudona,
suona
kudona ndiwe.
Nasuona mune kudona,
jimi ndoda ndiwe.
Nasuona mune kudona,
suona ndiwe.
Nasuona mune kudona,
jimi Takuona,
Tashuona,
Munekondo,
Shuona,
Munotandi,
Tashuona,
Munandi,
Tashuona,
Munotandi,
Tashuona, Munekondo,
Tashuona, Munotandi. Aropa fata nedenga waindambeli. Vanhu vakatsamwa vanotora, varopa vatsva nedenga waenda mberi. Zvevanhu vakatsamwa vanotora, kaita murombo wose vanotiza. Kaite mari vanozara, kaita murombo vanotiza. Kaite mari vanozara, havadi kuona uri mberi. Anofara uchikumbira uri pasi, avadi kuona uri mberi. Anofara uchikumbira uri pasi, makomborero anomboda ari kwavo. Muri kuvakadziri dzavo, makomborero anomboda ari kwavo. Muri kuvakadziri dzavo, gore rinona Jesu muchandiona. Mberi
nichingoweva,
gore rinona Jesu muchandiona. Diri mberi
nichingoweva,
chikanzi vakachata simukai. Shange diri mberi
nichingoweva,
vakapiwa dzimba akasimukai. Shange diri mberi
nichingoweva,
vakawana mabasa akasimukai. Shange ndiri mberi
nichingo weva,
vakaporeswa simukai. Shange ndiri kumberi
nichingo weva,
vakatenga bota simukai. Shange ndiri mberi
kanichingo weva,
mukachera kumba mucharipinda. Mese achera kumba mucharipinda, naka ukachera kumba mucharipinda. Wachera kumba uzoripinda, naka ukachera kumba ucharipinda. Wachera ucharipinda. Mari wangu andidi naye, ini
andidi naye.
Mari wangu sisi andidi
naye,
Mari wapasoni jafa
andidi naye, andidi naye.
Ndiri nematsimambo nichingo weva, ndikadza nematsimambo nichingo weva. Ndiri mberi nichingo weva, ndakagara nematsimambo nichingo weva. Paunoda afi,
ndiwe uchafa iwe.
Anongomira nemunhu ndimwari Jesu chete. Hakuna akaita samwari kwese kwese ndamushayiwa. Ndokanomira nezvakaoma.
Hakuna.
kwese kwese
akuna kaita
sayave kwese kwese
akuna
tetera kwese kwese
akuna kaita
sayave kwese kwese
akuna
uchishika umarumira nemi
akuna kaita
sayave akuna kwese kwese
akuna
nekutishika umarumira nemi
akuna kaita sayave.
Tichiverengwa pane vakasara, taiverengwa pane vasina dzimba, tichitarisa tiri pasi pasi, asi nhasi unoone nyasha, nemota dzinongoweva, zvikanzi vane dzimba ndinongoweva, karopafa ndinongoweva. Disina chikoro
akuna
kase panoverengwa vemari ndongowe
akuna
dini uyo sina digiri
akuna kaita saya
adeva kagara zvakanaka ndongowe
akuna
dini uyo wirindi
akuna kaita saya
akagara zvakanaka ndongowe
akuna
dini uyo gwecha
akuna kaita saya
ane mota simuka ndongowe va donzi nyasha. Don't go ever. Zinon Zinasha. Don't go ever. Oh, not Zinon Zinasha. Don't go ever. Sumuzone Dengan. Don't go ever.